Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 4 Chikunguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Zimbabwe Solidarity Network, tingati organization yakavambwa nezvizvarwa zvemuZimbabwe zviri munyika dzakasiyana siyana. Mamwe mamembers ayo ari muUnited States of America, mamwe vari kuZimbabwe, vamwe vari kuUK. So Zimbabwe Solidarity Network inonyanya kutarisa vanhu vanenge vashungurudzwa kubudikidza nezvematongerwo enyika.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika zvaumba sangano reZimbabwe Solidarity Network kuti riunganidze mari yekubatsira mhuri dzinovhiringwa nezvematongerwo enyika muZimbabwe.
Tinoona kuti pane nyaya dzakawanda dzaitika dzinopfurikidza ku kudisapiswa kwevanhu anonzi enforced abductions. Tinoona nyaya dzetocha dzichiwedzera, tichionawo nyaya dzemhirizhonga dzinokonzereswa nematongerwo enyika, tingati political violence, dzichiwedzera zvikare.
Nyaya yeZimbabwe yokusaremekedza kodzero dzevanhu inokurukurwa kumusangano wekodzero dzevanhu weUnited Nations Human Rights Council uri kuitirwa kuGeneva kuSwitzerland.
Zuva iri rinopembererwa nenhau yekuti vemuno muAmerica vakaramba michero yavaipiwa neGreat Britain, vasingakwanise kutaurawo pamusoro pezvematongerwo ema-13 colonies aitungamirirwa neGreat Britain. Muno kuMaryland kwandogara yaive one of those 13 colonies.
Nasi America inopemberera kusvitsa makore mazana maviri ane makumi mana nematanhatu 246 kubva zvayasununguka kubva kuBritain. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika zvaumba sangano reZimbabwe Solidarity Network kuti riunganidze mari inoita zviuruzana zvemadhora ekuAmerica yekubatsira vanhu vakapisirwa dzimba dzavo zvichitevera kurwiswa kwakaitwa vatsigiri veCitizens Coalition for Change nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU-PF panhamo yaMore Blessing Ali masvondo matatu apfuura. Umwe wevakatanga sangano iri vaDavid Siampondo vaudza Studio 7 kuti sangano iri harisarudzi kuti munhu ndewebato ripi, asi kuti rinoda kubatsira vanhu vanopinzwa pakaoma nenyaya dzezvematongerwo enyika.
Zimbabwe Solidarity Network, tingati organization yakavambwa nezvizvarwa zvemuZimbabwe zviri munyika dzakasiyana siyana. Mamwe mamembers ayo ari muUnited States of America, mamwe vari kuZimbabwe, vamwe vari kuUK. So Zimbabwe Solidarity Network inonyanya kutarisa vanhu vanenge vashungurudzwa kubudikidza nezvematongerwo enyika, vanenge varohwa, vanenge vasungwa zvisina tsarukano, ndo vanotsvagirwa rubatsiro neZimbabwe Solidarity Network.
Rubatsiro rwamuri kutsvagira vanhu rune chokuita here nezvematongerwo enyika kuti uyu munhu apinda pakaoma ndiwe bato ripi? Munosarudza here papo kana kuti munongoti vanhu vese vanenge vasvikawo pakaoma zvakonzerwa nezvematongerwo enyika munovabatsira?
Kwete, hatisarudzi. Tinobatsira munhu wese upi zvake anenge awirwa nedambudziko rekuti anenge avhiringidzwa kurarama kwake kana kumafambiro ake maringe nezvematongerwo enyika. Hatina divi ratinonyanyotarisa kana kuti ratakarerekera pakubatsira.
Iko zvino zvino zvakamira sei?
Iko zvino tiri kutsvaga rubatsiro rwemhuri ina dzakapisirwa musha yadzo kuburikidza kwemhirizhonga yakaitika munzvimbo yenyatsime. Ndo mafamilies kana kuti mhuri idzodzo dzatakatarisana nadzo izvezvi. So pananga ndiri kutarisa pafundraiser yedu tave pa 1844 and tiri kutarisira kuti vanhu vauye vabatsirewo nekuti mhuri idzi dzakarasikirwa nemisha yadzo. Vane vana vaduku and tikazvitarisa tiri panguva inotonhoresa samare munyika yeZimbabwe. Ndo yatinoti winter time. Saka mhuri idzodzi dziri kuvata pazhe, hadzina pakatsarukana uye panodziya pekuti dziwane pekurara.
Vakatanga sangano iri vakawanda sei? Vari kupi?
Vakatanga sangano iri vamwe vacho vari muno muUnited States of America, kusanganisa ini ndiri kutaura. Vamwe vacho vari kuUK, vamwe vacho vari muZimbabwe.
Vanhu vanenge vachida kubatsirawo vanokubatai sei? Vanobatsira sei?
Vanhu vanenge vachida kubatsirwa nesu vanouya tine maplatforms edu atinobatika tiri. Tine Twitter account yedu yeZimbabwe Solidarity Network, tine Facebook page yedu zvekare yeZimbabwe Solidarity Network, uyezve vanokwanisa kubata any member of Zimbabwe Solidarity Network vanenge vakalistwa pama platforms edu iwaya. Asi kuno kumuno munenge muAmerica munokwanisa kubata inini David Siampondo, munokwanisa kubata vamaredza muCanada, munokwanisa kubata Tandi Ncube, munokwanisa kubata zvakare vaFreeman Chari. Mukatumira mamessages vanokupindurai uye vokubapai rubatsiro rwakakwana. Tirongokurudzirawo ngoti vanhu vangu kandawo vangobatsirawo mori
inaidzi. Abo vange vari umwe wevakaumba sangano reZimbabwe Solidarity Network vaDavid Siampondo vari parunare kuMinnesota muno muAmerica neStudio 7. Nyaya yeZimbabwe yekusaremekedza kodzero dzevanhu yakakukurwa kumusangano wekodzero dzevanhu weUnited Nations Human Rights Council uri kuitirwa kuGeneva kuSwitzerland. Zimbabwe inonzi yakakomekedzerwa zvisungo zvinosvika mazana maviri nemakumi matanhatu nezvina 264 neUnited Nations, asi iyo inonzi yakangotambira zvisungo zana nemakumi maviri nezvinomwe 127 chete. Zimbabwe inonzi iri kutyora kodzero dzevanhu kuburikidza nekumbunyikidza vanhu vanenge vachida kuungana, kusungwa kwevanopikisa pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu, uye bhiri reprivate voluntary organization rinonziwo nemamwe masangano ari kupindawo mumusangano uyu richambunyikidza mashandiro emasangano akazvimirira. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vaudza Studio 7 kuti United Nations Human Rights Council yakawandirwa nenyaya dzekutorwa nyaya dzokutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika zhinji zvikuru Ukraine, zvokuti havaoni Zimbabwe ichikurukurwa zvakanyanya.
Tikuona kuti United Nations Human Rights Council yakagara and iri kuitwa kuGeneva and iko zvino tikuona kuti kune nyaya dzekodzero dzevanhu dziri kutyorwa kuZimbabwe zvakanyanyanyisa, especially gore rino iri ratapinda. Tinoona kuti pane nyaya dzakawanda dzaitika dzinopfurikidza kudisapiswa kwevanhu anonzi maenforced abductions. Tinoona nyaya dzetorture dzichiwedzera, tichionawo nyaya dzemhirizhonga dzinokonzeswa nematongero enyika, tingati political violence, zichiwedzera zvekare. Uyezve tinoona kuti hurumende yeZimbabwe iri kuita zvishoma kakuti hapana zvairi kuita kuona kuti nyaya dzekodzero dzevanhu dzaremekedzwa kuZimbabwe kuburikidza constitution yedu yebumbiro redu remutemo reZimbabwe rinotaura kuti munhu wese anova mugari weZimbabwe kana kuti citizen weZimbabwe ane atingati kodzero in terms of the constitution, uyezve ane kodzero zema human rights zinoremekedzwa pasi rese.
Sei nyika zhinji pamwe chete nemasangano akaita seAfrican Union neSADC dzichitadza kumisa kuchorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe.
Chinonyanyoita kuti masangano akaita sana AU nana SADC vasanyanyopindira panyaya dzekuchikorwa kwekodzero muZimbabwe inyaya dzekuti tinoona kuti mumasangano awo tinotoona kuti mune dzimwewo nyika dziri kutochikoro kodzero dzevanhu munyika mavo. Uyezve tinoona kuti pane kutyanana kunowanzoitika pamasangano yaya akaita sana AU kana kuti ana SADC zvinoenderana panyaya yekuti Zimbabwe inogona yakabatsira dzimwe nyika kuda kudhara panyaya dzematongero enyika. Saka tinoona kuti semuAfrica kunyanyanyanya muSADC nekuAU mapato ari kutonga ndiwo mapato amwe anenge akanzi akawinza rusununguko munyika nawo. Saka zvinoti netsei tinoona zvichinetsa kuti nyika idzodzo dzive dzichibuda pa-forefront yekupuma hurumende yeZimbabwe kana kuidzora pakuchikora kodzero kwainenge ichiita pavanhu avo. Ende zvinhu zvisina kunaka, ende zvinhu zvinoita kuti nyaya iyoyi yekodzero irambe ichingoitika nekuti Zimbabwe inenge ichiita hapana kana dzimwe nyika zvadzinokwanisa kutaura pamusoro payo.
Vamasiye, chii chamunotarisira kuti chingabuda kubva kumusangano weUnited Nations Human Rights Council uri kuitwa kuGeneva?
Musangano weUnited Nations Human Rights Council uyu tinoona kuti kuchadiscusswa nyaya dzakati wandei, ende handioni sege kuti Zimbabwe pasession inoyi ingave ichidiscusswa, because tinoona kuti pane nyaya dziri kuitika iko zvino dzinosanganisira nyaya dziri kuitika kuRussia, dziri kuitika kuUkraine, nema human rights violations ari kuitika kuUkraine, nedzimwe nyika dzakaita se dziri ku kuma Middle East dzimwewo nyika dziri kumusoro ikoko. Saka handioni senge Zimbabwe ingave iri on the agenda. Uyezve ndingagona kutaura kuti composition yacho yeUnited Nations Human Rights Council ine manyika 13 dzinobva kuAfrica, dzinosanganisira nyika dzakaita sana Liberia, vana Gambia, nedzimwewo nyika dziri ikoko. But handioni sekuti masangano angawinze nyaya dzeZimbabwe to the forefront iko zvino nekuda kweyandikati kuda composition ye council yacho, uyezve nedzimwe nyaya dziri kuita senge maybe dziri kutora mukurumbira pakuchikorwa kwekodzero dzevanhu dzakanyanya kuita se nyaya dziri kuitika kuUkraine.
Mataura pamusoro penyika zhinji dzinonzi dzinochikora kodzero dzevanhu, musangano weUnited Nations uyu uchatarisako here zvekuchorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe?
Ndinoona senge kuti sezvo nyaya dzekodzero dzekuchikorwa kuZimbabwe ende nyaya dzekodzero dziri important patingati democracy kuZimbabwe, handiona hangu kuti apa pari zvino pa discussions dziri kuitika kuUnited Nations General Council kuti Zimbabwe ingave iri on the agenda. Nekuda kwezvandambotaura kuti pane nyaya dzimwe dzakawanda kauti dziri kutora mukurumbira kupfuura dzimwe dziri kuitika kuZimbabwe. And zvinhu zvakaita se kuBurundi kune maissues ari kudiscusswa necouncil iko zvino. Kune nyaya dzekuSyria, kune nyaya dzekuMyanmar, kuri kuonekwa kuti vanhu vari nyaya dzereligion vari kurawa nekuda kwechitendero chavo, zvakadaro zvichingodaro. Saka aya ndo andikanzi ndo maprograms kana kuti ndo maagenda ane council iri kusangana kuGeneva pari zvino.
Avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masiye vari parunare kuTexas neStudio 7. Chombo tarisa zviri mumapepanau anhasi.
MuNewsday, meya veguta reHarare vaJacob Mafume vanoti kupindira kwehurumende mubasa reHarare City Council kunotadzisa kanzuro iyi kuita basa rayo. MuNewsday makare, vagari venzvimbo yentola kuUmzingwani kuMatebeleland South vari kunyuta mushure mekambani yeHaywood Mining yatanga kuchera goridhe mukati memakuva padyo nechikoro uye munzvimbo yemafuro emombe dzavo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tanga ndinoda kungotaura kuti zvakauma. Ini ndandashamisika kuti vanhu vetripusi vanzi vasungwa nekuti hanzi vakapamba munhu first time. Hanzi ndambozvinzwa tripusi haipambi vanhu, asi kungoti pakashayikwa uyu munhu wezanupiefu vakabva vafunga vana mugwadi kuti itripusi yatora. Izvo tripusi haiite izvozvo. Izvozvi zvaawanikwa madziyanike uyu anga ashayikwa uyu awa zvaawanikwa. Mapurisa avanza kuti vabude pachena kuti vataure kuti aiwa awanikwa anga achibva kwakati kuMozambique kuda kuZambia mheno awanikwa anga akaenda iko kune zvaangafambira. Mapurisa zvakuvaremera kuti vataure izvozvo. Vari kumuchengeta. Munondiudza kuti imimi kudzoka kwaakaita kwaanga aenda mapurisa havana information nekuziva kuti anga afamba sei. Vanayo information asi kuti vaakunyara nekupamba kwavanga vaita vanhu ava nemashoko amugwadi aanga ataura vaakunyara. Vaakuda kuchichuna manje kuchichoka uyu madziyanike kuti ati enda kapambwa nangana nangana. Iwa madziyanike taura chokwadi chako chiripo. Wakuda kuchuniwa kuti ubude uchitaura kuti ndakanga ndapandiwa nevanhu vetripusi. Izvo hazvisi.
Mamuka sepa Studio 7, watere Studio 7. Ndinodawo kubvunza kuna mugwadi kuti we waitungamira uchitaura kuti masisi atora munhu wezano. Kumasisi hakuna munhu ane ropa mumaoko sanga zvauri mugwadi. Ko zvaakazowanikwa achibva kuMozambique kana tenga girlfriend yake. Ane basa rekuda kuuraya vanhu ndiani kusisi. Hakuna mhondi semi, hakuna vanoda ngozi, hakuna anoda kutengerwa tudoro twokutora vanhu zvamunoita uZANU-PF. Ndiwongu amutuma mugwadi kuti awa. Awa ndi munhu iyeye wozotaura kuti atorwa nemasisi. Maoko edu hana ropa mugwadi, wazvinzwa.
Makadii mhuri yeZimbabwe, makadii makadii. Ini ndiri kurwadziwo zvangu nei mamiriro akaita kuchimanimani kusungwa kuri kuitwa vanhu vetriposi. Izvezvi munhu iyeye akaonekwa akadzoka kwaanga akaenda, asi vakangoramba vakasunga vanhu vetriposi. Vari kuvasungirei? Vari kuda kutsvaga kuvharira vanhu ivava vasina mhosva. Uyu munhu otanga audzwa zvokutaura kunze hanzi, unotaura uchiti zvakati zvikati kuti vaone kuvharira vanhu vetriposi. Ngavasunungure vanhu vetriposi. Kana ari mapurisa ehurumende ngarege kuva ane bato raakarerekera. Ngavatarise nhau kwairi kuenda ngavachisunungura vanhu. Vasunungure vanhu vabvemo muusungu. Izvo vanhu ivava vasotozikanwa kunzi vari nzvimbo ipi yavari kugara. Izvo vari kubatwa sei? Ngavavasunungure.
Makadiko pano pastudio, pastudio makadiko vashamarari vese vanotipa zviri kuitika muZimbabwe. Nhau dziri kuitika. Tatitingotaura kakuti mapurisa aisa munangagwa. Ai kungosunga opposition party chete. Wese anoita zveopposition akanzi aita mhosva yake yaaita otosungwa. Asi akanga ari weZANU aiwa haasungwi. Zvaakutoshamisa izvi. Kwakutozoti patinoendera kumaelections aiwaka vanenge vavapedza kuvasunga majeri asakwanise kushinyira nevanhu veposition. Asi kubva denga rinotonga haro zvaro. Regai tigoona kunowira tsvimbo nedohwe. Nekuti vasungwa vese varingosunga ikoposition chete. Ndozviri kutoshamisa izvozvo.
Makadii 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 pastudio 7, makadii makadii ana mukoma tanonoka wande. Mamukasei. Ndangotaura panyaya yeZANU-PF. Imimi vanhu veZANU-PF imimi makamboita seiwe? Munomhanyira kusunga vanhu kuti hanzi pane memba yedu akapambwa neakapambwa nevanhu vetriposi. Makutosunga vanhu, hamuna kumbonyatsa kuferefeta. Munhu akangozvenderawo kuMozambique kunopema chibage uko kunopema magaloni, motoziva zvakanaka kuti muZimbabwe mutori nenzara, hamuna kana chii, hamuna kana chikafu. Uyo akangoendawo kuMozambique kunopema. nozvaka chibage chekuti aje nemhuri agute nekuti netsoka futi akatoenda netsoka nekuti muZimbabwe macho hamugadziri nyika imimi mune nhamo pasporo hauna chitududu hauna motokari hauna moti munoita sei makuti akapamba iyoyo tafadza mugwadi iyoyo kungotaura zvausingazivi indave maiwe kwanire mani
isu tiri kuti maporisa muite muchitapudza spidi napo unyato wava kubatika nhasi nokuti kwakwaita sokuti kwashayikwa munhu wezano apapo unokurumidza kubatika chaiko muchiti munhu wapambiwa kandi munhu angaenda kutenga mbanje kumozambique uku munhu wezano munhu angaenda kutenga mbanje zvadzoka oga ndo zvinoita munhu anonzi kwai wanga akapambiwa izvozvo muchishungurudza vanhu veccc iwo maporisa achona kungonzi paita sokuti pashayikwa munhu wezano aende hake kunotenga mbanje kumozambique pasina kana 3 minutes vasvika wara rachona rakawandisa hazvisizvo zvatakaona pakange pashayikwa Blessing Ali izvi tiri kuzviona zvose izvozvo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika umwe wevamiriri mudare reparamende yeamerica vari kuongorora mhirizhonga yakaitika musi wajanuary 6 gore rapera amai liz cheney vanoti kana bazi rezvomutemo kana kuti justice department rikaona kuti vaimbova mutungamiri weamerica vadonald trump vakapara mhosva vanofanirwa kutongwa umwe wevamiriri verussia mubulgaria anoti ndege mbiri dzakasimuka kubva mubulgaria nezuro dzakatakura vamiriri verussia makumi manomwe nemhuri dzavo vakadzingwa nehurumende yebulgaria pamusoro pekupinda zvechisimba muukraine kwakaitwa nerussia muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica nhasi vanhu muamerica vari kupemberera makore mazana maviri nemakumi mana nematanhatu 246 america yawana kuzvitonga kubva kubritain vanhu vachaungana munzvimbo dzakawanda vachipemberera zuva iri nenzira dzakasiyana-siyana mukuziya nezvenyaya iyi jonga kandemiri westudio 7 abata mutungamiri webato rinopikisa muzimbabwe repatriotic zimbabweans vacharles mutama avo vari muno muamerica
tinoona 4th of july riri zuva rakakosha chaizvo kune zvizvarwa zvemunomu zvemuunited states of america nevamwe vose venyika dziri kunze kweamerica vanopemberera rusununguko kubva kuunhapwa hwaibva kunyika yegreat britain tichitarisa mamiriro akaita nenyaya yetingangoti yecolonialism tinoona kuti inhau yakarambwa nenyika dzakawanda pasi rose saka zuva iri rinopembererwa nenhau yekuti vemuno muamerica vakaramba mitero yavaipiwa negreat britain vasingakwanise kutaurawo pamusoro pezvematongerwo ema-13 colonies aitungamirirwa negreat britain uno kumaryland kwandogara yaive one of those 13 colonies asi vanga yavaitsutsumwa vachitaura kuti ndiyo inonzi taxation without representation zvekare vanga vasingade kuti vange vari pasi peutungamiriri hweroyal family yegreat britain saka zvinhu zvakakosha kuti nyika dzose dzive nerusununguko
Totarisa uyuro rusununguko mu America. Muruku una anawe America marudzose vari kukwanisa here kunga vachiratidza kupembera kwao nekusununguka kwao.
Chitarisa zvirikuitika mu America muno mutirikuona kuti vana vose vemu America vanobatana panguva ino. Hatione pane makakatanwa kana kuti pane kudonzerana pamusi iwoyu. Tinoona nekupembererwa kwaanoita kwakasiyana-siyana, kungave kuita mafireworks, kuita mafamily reunion, kuita mabarbecue, vachicherechedza, vanocherechedza vakabatana chaizvo, vachikoshesa zuva iroro. Saka ndinotiwo kune nyika dzakasiyana-siyana dzakawanawo rusununguko zvakafanana kuburikidza neZimbabwe, nyika yedu yechizvarwa nyika yechipikirwa. Zuva reIndependence, 18 April, vanhu vose tinofanira kubatana tigopemberera zuva iroro tichirangarira magamba parakadeurwa, tichirangarira ushingi hwawakaita kurwisa pambepfumi.
Zvii zvingadzidzwawo nedzimwe nyika kusanganisirawo Zimbabwe pamusoro pekuremekedzwa kwezuva rekuzvitonga uku? Nokuti tinonzwa vamwewo mune dzimwe nyika kana imwe muZimbabwe vanenge vachiti rusununguko rwakauya, asi kana muchifunga makasunungura nyika isungirirei tonosunungurawo ikoko?
Sekutaura kwandaita ndichitarisa musi uyu we4th of July, tinoona zvizvarwa zveamerica zvinobatana. Tinoona zvekare American flags, Star Spangled Banner yakatekeshera kwose kwose mumadhorobha, mumatunhu munoona Star Spangled Banner yakatekeshera. Saka naizvozvo ndinoti kuZimbabwe, mureza wedu weZimbabwe uyawe une shiri iyaiya yehungwe nemitsara yakasiyana-siyana, orange, green, red, black, inofanira kukosheswa, inofanira kutekeshera nyika yose musi iwoyo, tichicherechedza nyika yedu nendarama yayo nezvizvarwa zvayo, zvekare nemagamba akatirwira, kodzero dzedu akarwira rusununguko kuti Zimbabwe ive pairi pazuva ranhasi, kuve neutongi wechitema, zvekare iri mumaoko mechitema, tichiona zvekare ivhu ramu vatema. Saka zvinhu zvinofanira kukosheswa, vanhu vanofanira kubatana. Kunyange vamapato akasiyana-siyana vane miono yakasiyana-siyana panyaya dzematongerwo enyika, pamusi wa18 April vana veZimbabwe vanofanira kubatana vagocherechedza zuva iroro, vagorikoshesa, vagozvininipisa vari pamureza weZimbabwe.
Ko iyo Americawo zvaingadzidzawo kubva kune vamwewo vari kucherechedzawo kuzvitonga kwavo?
America inofanira kudzidza kuzvininipisa, inofanira kuziva kuti nyika dzose pasi rino dziri kudzidza kubva kune dzimwe nyika. Hapana nyika inokwanisa kudzidzisa vamwe mararamiro, asi tose tiri kudzidza kubva kune dzimwe nyika tichienda zvakadaro.
Avo vange vari mutungamiri webato rinopikisa Repatriotic Zimbabweans vaCharles Mutama vari parunhare kuMaryland muno muAmerica, naJonga Kandemiri weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika zvaumba sangano reZimbabwe Solidarity Network kuti riunganidze mari yekubatsira mhuri dzinovhiringwa nezvematongerwo enyika muZimbabwe. Nyaya yeZimbabwe yekusaremekedza kodzero dzevanhu inonzi yakakurukurwa kumusangano wekodzero dzevanhu weUnited Nations Human Rights Council uri kuitirwa kuGeneva muSwitzerland. Nhasi America inopemberera kusvitsa makore mazana maviri ane makumi mana nematanhatu 246 kubva zvayasununguka kubva kuBritain. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.